mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 5 Gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Nesu mchurumba chedu chanasi. Ini ndini Tanuno Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Takuda kuti uremekedzo waticha wemurayiridzi hunge huripo kuitira kuti remangwana redu redzidzo ringe richifamba munyika, remangwana rewana wedu ringe ririko, zvinobvira pakuremekedza ticha kuti anga ari munhu womunyika.
Nhasi izuva rekucherechedza varayiridzi pasi pose.
Tiri kuona zvedu zvavari kuita, asi sarudzo dziri kutoitwa. Tiri kutoendera mberi tichinogadzira sarudzo kumawodhi kwese kune mutsvakanzizi. Kukashaika munhu kune vanhu vakasiya basa.
Bato reMDC Alliance rinoti richaenderera mberi nesarudzo dzaro muna zvita. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vachingove mazana maviri ane makumi maviri nevasere. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana masere ane makumi masere nevasere 7888. Nezuro vanhu vatatu vakabatwa nechirwere ichi vachitapurirwa munyika. Vapora munyika vanoita zviuru zvitanhatu zvine mazana matatu ane makumi mashanu nevapfumbamwe 6359. Nhasi nyika dzinopfuura zana pasi pose dzichacherechedza zuva revarayiridzi. Musi wa5 Gumiguru izuva rakatanga kucherechedzwa makore ese kubva muna 1994 riri zuva rekutenda varayiridzi vose mukupa kwavo ruzivo kuvanhu pasi pose. Varayiridzi vemuZimbabwe vanotarisirwa kuungana muguta reGweru mudunhu reMidlands, apo vatungamiri vemasangano anomirira varayiridzi vachataura kuvarayiridzi pamwe chete nokuverengawo mashoko ekurudziro netsigiro anobva kuna mamwe masangano evarayiridzi nevashandi pasi pose. 5 Gumiguru rakadzikwa sezuva rekucherechedza varayiridzi nesangano revashandi reInternational Labour Organization neUnited Nations Organization for Education, Science and Culture. Munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vaudza Studio 7 kuti zvinosiririsa kuti zviva rekucherechedza mabasa akanaka anoitwa nevarayiridzi rinocherechedzwa panguva iyo varayiridzi vari mumatambudziko akadzama muZimbabwe, uye apo hurumende ichibata varayiridzi nenzira isina kunaka.
Asi izuva rekurangarira varayiridzi pasi rose. Paine themu yekuti teachers leading in crisis and reimagining the future. Saka tinorikoshesa zvikuru, uye tikusangana panguva yekunge varayiridzi tiine dambudziko muno muZimbabwe kunyanya rekunge takagara kudzimba tisina zvikwanisiro zvokuti tiwane kurarama kuti tinge tichienda kumabasa, nekuti employer wedu haasi kukwanisa kutipa mari panguva yatinechida mari. Mpilaa wedu ari kutarisa matambudziko edu oregedza kuadresa matambudziko edu. Saka isu sevarayiridzi tine thimu yedu yatinayowo muZimbabwe.
Dingindira renyu kana kuti thimu yenyu inoti?
Yekuti restoring teachers dignity ithimu yatiri kuuya panguva yekunge uremekedzo wemurayiridzi washoreka nekuda kwezvaari kuwana uye zvaari kupiwa. Saka tiri pakuti murayiridzi ange achiremekedzeka.
Saka zuva ranhasi mucharicherechedza sei sevarayiridzi?
Tinenge tiri kuGweru takaungana sesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe patichazofamba tichitaunyuto dzedu nhasi, uyezve tine vatatumira kuti vanga vaende kuhurukuro. Pane hurukuro dzanzi naemployer wedu dzinge dziriko, vachange variko zvakare. tange titaura tiri muma budrumo mune waenda asi pa tiri pakati pa ground tange chipa kuti nyito dzedu idzodzo idzo kuti panguva ino takuda kuti huremekedzo waticha homurairidzi hunge huripo kuitira kuti remangwana redu redzidzo ringe richifamba munyika remangwana rewana wedu ringe ririko zvinobvira pakuremekedza ticha kuti anga ari munhu womunyika.
Zvimwe zvamuchange muchitaura pamusoro pazvo ndezvipi?
Dzimwe dzenhaurirano dzatichange tichikurukura muzuva ranhasi maringe netimu yedu iriko Global World Teachers Day ndedzekuona kuti panguva ino yedambudziko yatakasangana nayo COVID-19 zvii zvimwe zvatingaite kunyange patinosangana nematambudziko akafanana neakamboitika ecyclone idai yekuti zvikoro zvakaparadzwa panguva ino yeCOVID-19 zvikoro zvakambomiswa zvii zvingaitwe kuti dzidzo inge ichienderera mberi kunyange munguva yematambudziko ndo zvimwe zvekumwe zvatichange tichitaura nazvo tichikurukura nezvazvo sevarairidzi muzuva ranhasi.
Avo vange vari munyori mukuru weATUS vaRobson Chere vari parunhare kugweru nestudio 7. Mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Joe, vanoti havana ruzivo rwekuti mari inosvika madhora manomwe nemashanu yekuAmerica, US$75, icharamba ichipiwa vashandi vehurumende here sezvo yakange yanzi inopera muna Gunyana. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati mari iyi inova COVID allowance yaizopiwa kwemwedzi mitatu. Vari pamudhandegere vari kupiwa madhora $30. Hatina kukwanisa kubata vaNcube kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudayirwa. Varayiridzi nhasi vari kutarisirwawo kuenderera mberi vachiramwa mabasa vachinyunyuta nemari yavari kutambiriswa. Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Joe.
Hapana chakajeka chakataurwa pamusoro pe $75 COVID allowance. Chatakangoona chete ndeyekuti yakaita zinda kupa zinda kutorera. Varairidzi vakaiwana 2 months mwedzi wechitatu ikabva yadini tangowana isisipo yatorwa nehurumende. Chimwe chinonetsa ndechekuti even mari yacho iyoyi varayiridzi vakawanda vasati vatoikwanisa kuitora kubva yekutanga kwacho.
Nechikonzero chei chaizvo isiri kutoreka mari iyi nekutika hurumende yakati yavepo?
Nokuti zvichitaurwa zvainzi inoita munostro account munhu okwanisa kuzonotenga nayo, asi vese vakazama kuti vamboita izvozvo hapana kana mumwe chete akakwanisa kuti aise munostro account. Vazhinji vanhu vaitotravhela vachibva kumarural area vachienda kumabhengi vachingonzi haisati yanaka, nanhasi havasati vatoiwana. Saka iyi mari inoti hazindakupa zindakutorera isina mutupo uri clear uyezve isingauyi zvakajeka ende inenge ichinyepa kuti US$75 iyo isiri. Vanhu vese vakaiwana vakatoikonvedza kuisa mumaRTGS ndokuti vaiwane. Hapana munhu wakawana US$75. Saka isusu zvekunyengeterwa herisadza mutope sevanhu vakuru hatindi. Chatakanzwa hurumende ichitaura uyezve chinokalamadza ndochokuti yakati ine cost of living adjustment yakati ichange yabhadhara by musi wa2 October. Padambudziko riripo futi pahurumende nderekuti isu hatina kumbokumbira cost of living adjustment.
Chii chamakakumbira vazhowa? Handiti manga muchiti muri kuda kuti mari iwedzerwe here?
Takakumbira kuti isu tinoda salari dzedu dzaitambirwa navarayiridzi muna October 2018 yatinoti restoration of the salaries purchasing power. Ndo zvinoda varayiridzi izvozvo. Mwana anokumbira huvewo mupanyoka. Saka ndo dambudziko rine hurumende yekuti inoita zvayada asi isingadi kuti titaurirane paine yatinoti collective bargaining. Iyo inoda collective bargaining plus inoda kuti isarudzire vashandi vanhu vanovatungamirira.
Munorevei apa vazho? Mungajekesa here?
Iyo organization inonzi Apex Council mandate yayo yakapera kudhara, vaifananga vaita 2 years iko zvino va mugore rechi5 vasina mandate. Ende tiri kutonzwa kuti vakaita iko zvino imwe inonzi confederation urutonzi kuti confederation yacho yekuti vanhu vatungamiriri 9 ndo vanoenda muchechi vopana zvinzvimbo maorganization asingazvizivi sei.
Ese maonere enyu chii chinofanira kuitwa kana pachida kuumbwa sangano rakadai?
Kana tichida kuti aizvo tinofanira kunge taita mafederation. Maunion leaders, imwe union imwe neimwe yodamwa kumusangano wecongress wekusarudza vanotungamirira. Asi hurumende inoda firefighting, inoda vanhu vainoita romance nayo vekuvapekisikanza. Saka zvese izvo ndo zviri kunetsa hurumende kuti haimiri pachokwadi.
Mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Jou, vange vari parunhare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Bato reMBC Alliance rinoti richaenderera mberi nesarudzo dzaro muna zvita, richiti kumiswa kwakaitwa sarudzo nehurumende hakuzi pamutemo. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakazivisa mazuva matatu apfuura kuti sarudzo dzose dzichambomiswa pamusoro pecoronavirus. Mutevedzeri wemutauriri weMBC Alliance vaClifford Pachayo vaudza Studio 7 kuti bato riri kutonga reZANU-PF rave kuzvidza hurumende. Vashachwayo vati hurumende iri kushandisa chirwere cheCOVID-19 mukudzvanyirira nekutyora kodzero dzevanhu.
Sarudzo dzinofanira kuti dziitwe nekuti sarudzo ndo dzinobudisa munhu anofanira kutisandira vanhu. Nekuti mutungamiri haasvike ega, mutungamiri anotsidzwa nevanhu kubudikidza kupinga vaita musarudzo dzakajeka. Saka zvakataura zano zvekuti vari kumisa sarudzo ndonyaya yekutora korona kuipoliticisa kwatogara tichitaura, nekuti havazivi zvakuti zviitwe, havazivi zvekuti zvinofanira kuita kuti zvinhu zvibudire zvakanaka. Saka tiri kuona zvedu zvavari kuita, asi sarudzo dzikutoitwa tiri kutoendera mberi tichinogadzirira sarudzo kumawodhi kwese kune mavakanzisi kukashaika munhu ungava kune vanhu vakasiya basa zvese zvitiugadzira. Tinofanira kuziva vanhu nezvi ndechekuti kune mawadhi mazhinji nekumamps mazhinji vakadzingwa zvisiri pamutemo, isu tinopinda musarudzo imomo under protest, nekuti vanhu varakadzingwa zvisiri pamutemo, vanhu vakapinda musarudzo wa2018 vakahwina zvine mutindo vapapaidza vanhu veZANU-PF vakapinda muparlamend kumirira vanhu. Izvezvo kuita kwakuba kuti vanhu kuratidza kusaremekedza vhoti inenge yaisa vanhu kusaremekedza kodzero dzavanhu.
Zvino kana mukaenderera mberi nesarudzo idzi iyo hurumende ichiti aiwa, zvinhu zvafamba sei ipapo kana hurumende isina kubvumirana nazvo?
Haichabvuma zvichafanira kuti zvitoitika, nekuti ndo vanhu vataura paya kuti vanhu vanoda kuenda vakusarudzwa. Saka zvichatoitika kuti tichapinda election, election ichaitwa, haisi kuzotadza kuitwa, haichatozviita kuti zvitoitike. Ndo vacho vanofanira kuita, nekuti election pane zeki. Saka zeki ndo boka rakaiswa neconstitution kuti rane maelections. Saka ndo tinofanira kuti tipe gwara kuti tofanisa zvoshamisa sei, kuti munhu akaramba paka kutomuka utaro zvaanoda. Nyika itungamirirwe like that, nyika inofanira kutungamirirwa pasi pemutemo. Dekutora korona kuita political weapon, chombo chekurwa nacho zvepolitics, zvinhu zvatikabvira kana tichitaura kuti fanira kuzviitika, nekuti chirwere chinofanira kuti chine zvinhu zvinoteedzerwa kunzi musaita zvakati zvakati kuti chirwere chisapararira. Saka izvozvo ndizvo zvatinoteedzerwa pasi pemutemo unonga waitwa nevana mukoti nemadhokotera makuru. Ndo zvona zvichifanira kuteedzerwa kune zvavo zvekutora coronavirus kuita political weapon.
Imimi bato renyu pane mashoko arakambosvitsa here kuhurumende pamusoro penyaya iyi?
Isu tapana kupeana anonzi maconsultations aya, nekuti totarisirana zvekuti boka resist iri rinofanira kuti rirambe riritaura nemastakeholders kuti zvakamira sei. Dambudziko hombe ratinaro muZimbabwe inyaya yekuti ZANU-PF yakangotochinja kuti ZANU-PF yangofanana nehurumende.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hachayo vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vanoti ZANU-PF haisi iyo yakamisa sarudzo asi hurumende. Vati mitemo yenyika inofanirwa kutevedzerwa, vachiti bato reMDC Alliance rizere magweta avasingavoni achichukora mitemo inenge yadzikwa nehurumende.
Yeah, ivone kuti ZANU-PF haisi yakabana ma yakapostpone ma by elections. Akapostpone one ne government. So there's a difference between pa government ne the party. ZANU-PF ine inochokita ma by election yeku MDC.
Vanoti vachaenderera mberi nesarudzo idzi dzama by elections. Vachiti ZANU-PF iri kuda kushandisa chirwere che COVID-19 senzira yekudzvanyirira vanhu. Munoti chii nazvo?
Nyaya yekuti kwanzi tichaenderera mberi, first of all ndoda kuti kana government ikati maborder tavhara, kana government ikati hakuna maairlines achapinda muZimbabwe nenyaya yecovid, kana government ikati kune curfew nenyaya yecovid nezvakawanda wanda zvinenge zvichitaurwa negovernment, magovernment yese all over the world vanokuita the same thing yokupasa mitemo yokuti pavanoona kuti pane lupo yokuti covid-19 inowedzera manhamba vanovhara. Ende kana vakaita foresee kuti muna November or December kune maactivities akawanda yeholiday time, vanhu vanenge vachitravhela vakawanda vachiita kupinda kupisa, kati kada kuti tiite maby election nguva idzo then stuff, zvinogona kukonzeresa kuti vanhu nokuti vanhu vange vachimuva from one place to another, zvinogona kukonzera kuti chirwere chenhingiri che covid chipararire futi nyika yese. And izvozvo zvo government inenge isina kwanisa kuzodii kuzvibvumidza. Saka kana government yati aiwa maby election topostpone tozokuudzai kuti muchamaita rini, ndo zvinotevedzekwa nevanhu vesima citizens yemuZimbabwe. I'm sure veMDC Alliance vanogara vachitaura kuti they are law abiding citizens. Even Champisa anogara achitaura kuti ave law abiding citizen. Uye kuMDC toona kuti vazhinji vacho vane maprofessional yavo, vanenge malawyer. And haugoni kuti kana mutemo waiswa negovernment iwe somunhu anoziva mutemo uyo uchishanda nomutemo nguva dzose ndobasa rako, uramba kuti handidi kutevedzera mutemo unenge uchiitika. Aiwa, tinoziva isusu kuti kana munhu asingadi kutevedzera mutemo unenge waiswa nenyika, shamhino munyu inenge yakamumirira uita zvaunenge wanzi usaita, wochiona kuti mutemo unokupandukira sei.
Avo vange vari sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vari parunare kuCanada neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Herald rinoti zvizvarwa zveZimbabwe neSouth Africa zvange zvisingakwanisi kudzokera kunyika dzavo pamusoro pemitemo yekurwisa coronavirus, vave kubvumidzwa kudzokera kunyika dzavo vasingaendi kumuzinda wenyika dzavo. MuHerald mekare makurukota ehurumende matatu nhasi anotarisirwa kuita musangano nemasangano anomirira varayiridzi kuti vaone nzira yekugadzirisa zvichemo zvevashandi vehurumende. Daily News rinoti nyika dzeUnited Kingdom neAmerica dzakurudzira zvekare kuti hurumende yemuZimbabwe ipindudze zvinhu zvematongerwo enyika pamwe chete nezvenyaya dzezveupfumi kuti nyika ibude mumatambudziko airi uye kuti nyika iwane rutsigiro rinobva kunze. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Bozisi tanguva takuvara anofanira kutoitwa, bozi matanguva takuvara nenzara. Hapana munhu akambotenga chingwa chinosvika kuma$100, but tirikuona zvinhu zviri kusvika kuma$100. Hapana kana anything that can subdevelop munyika muno chati hatitomboona chitori nani, hapana kana one. Saka tiri kuti maelections ngaatoitwa, because tinoda kusarudza mutungamiri wenyika watinoda, kwete unodikwa, kwete unozvida. Toda watinoda.
Kazwai kazwai paStudio 7 makadiniwo, kazwai mose mose muri yeZimbabwe. Zviri kuitwa izvi nezeki zvichiitwa neZANU-PF nana kupe zvoratidza kuti muZimbabwe havatevere chinhu chinonzi maconstitution, havatevere chinhu chinonzi maelections, kureva kuti kana sarudzo dzose dziri kuitwa muno munyika vari kuriga. Zvapachena kuti Chigumba anoriga maelections. Saka akushandisa strategy yemarigiro anotama elections kuti anogadza vanhu vasina kuvhoterwa nevanhu. Ndivo kuti ndimi makakodzera kunge muri pazvigaro. Izvozvo zvatongova pachena chete nemuono iwoyo. Saka kana nyika ino ikaita hondo chigumba, akonzeresa hondo.
Mamunga sei komose vatiri Studio 7. Haruka ndimufundisi vamoyo, regai ndingotaura mashoko maringe nokubatwa kwakaita President Donald Trump nechirwere checoronavirus, avo vari kurapwa nemishonga yakasiyana siyana. Aiwa, ndoda kungotenda kuti Mwarude ngaite zvakanaka, nokuti hazvisi chinhu chitsva nokuti takanzwa vaPresident Donald Trump vachitaura naye kuti muna October vaccine itanga kutestwa. Saka kubatwa kwavakaitwa necoronavirus takabva tangoti ndozvimwe zvimwe zvavaireva ziya kwavati sezvo tinoda kuti vari kurapwa kuchipatara kana ivo vakarapwa vakapora, kududzira kuti chinyangwe nevanhu vese vaamerica vanenge vaakutotanga kurapwawo nemushonga wakanga vachitaura kuti kutanga muna October vakisi yange yaapo. Saka kuona mutungamiri iye achienda mberi achitanga kurapwa kana kubayiwa mainjekishoni, zvinhu zvinenge zvakanaka kune veruzhinji, nokuti zvinhu zvakakosha kana lidha akatanga abatwa ivo vanozoteverawo vakazongorapwawo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vachereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Chikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri wenyika vaDonald Trump avo vari kurapiwa pachipatara cheWalter Reed muguta reBethesda padyo neWashington DC nhasi vambobuda muchipatara vari mumotikari vachimhoresa vatsigiri vavo avo vakaungana pagedhe rechipatara ichi. VaTrump nemudzimai wavo vakazivisa nechina kuti vakange vabatwa necoronavirus. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vaudza Studio 7 kuti vaTrump vari kupiwa mishonga yakawanda, vachiti mishonga iyi ichiri panhano yokuedzwa uye haisati yave kuwanikwa kuvanhu vese vese. Vamwe vanatiremba vepachipatara ichi vashora zvaitwa navaTrump vachiti kumbobuda kwavaita muchipatara kunopinza vanhu pangozi, kunyange hazvo vange vakagadzirirwa kuti vasapomera vanhu utachiwana hwecoronavirus.
Zvatiri kunzwa ndezvekuti president vari stable, kureva kuti vari kurwara havo asi vari nani, havasi panhoo zvekuti havagoni kumuka. Vachiri kutambirwa singade kuti titi is too early kana kuti ichiri nguva pfupi yakanyanyisa kuti tizive kuti mishonga yavari kupiwa iri kunyatso kuvabatsira here, sezvo vachangoitanga. Imwe yacho somuenzaniso, umwe unobayiwa directly muvein, remdesivir, unoda kuti varambe vachiutora zuva kwemazuva mashanu. Saka hatingazive kuti uchavabatsira zvakanaka here kunze kwekuti mazuva mashanu iwayo apera. Ndo patinenge takuzonyatsokuona kuti zviri kufamba sei. Asi pari zvino vari kutaridza zvavo kuti kunyange vava munhu ati kurei, mishonga yavari kupiwa iri kubatsira.
Tambonzwa kuti vambobuda muchipatara zvafamba sei apa? Vanobvumidzwa kudaro here?
Aiwa, murwere anenge asingabvumidzwe kuti apote achimbobuda achinobuda panze. Izvi ndezvematongerwo enyika. Munoona kuti vanhu vakawanda vakaungana paruzhowa rwechipatara cheWalter Reed.
Vachiva namatira nekuva kurudzira kuti vapore nekuchimbidza. Saka iwo semutungamiriri wenyika uye semunhu ari kukwikwidza musarudzo yekuda kuramba vachitonga, vanofunga vaona sekuti zvakakodzera kuti vabude vandoonekwa nevatsigiri vavo. Asi dei anga ari umwe munhuwo zvake, hazvitobvumidzwi zvachose kuti kana munhu wabatwa nechirwere checovid-19 kana kuti checoronavirus umbopota uchibuda panze, hazvitombobvumirwi.
Pane mishonga yakawanda here yavari kushandisa?
Aiwa, iye zvinezvi vaTrump ndingati pavakatanga kumishonga yavakatanga kupiwa inonzi monoclonal therapy, inogadzirwa nekambani inonzi Regeneron. Mishonga maantibodies maviri ari manufactured anogadzirwa nekambani iyoyi. Kazhinji tinoziva kuti vanhu vanoziva kuti muviri wemunhu unogadzira masoja ekurwisa chirwere chipi nechipi zvacho. Saka kambani inogadzira masoja anobatsira kurwisa coronavirus, masoja iwayo anonzi Regen-COVID-2. Yakatanga kupiwa, vakazopiwa zvekare Remdesivir. Iyo yatinozivawo zvakare kuti semishonga iyi iyo monoclonal therapy ine Remdesivir, mishonga ichiri kutraiwa kana kuti ichiri kuongororwa kuti inoshanda here, haisati yanyatsokunzi yapiwa mvumo yokushandiswa nekuti ichiri kutestwa kuti ione kuti inonyatsokubatsira vanhu zvakanyanya here. Saka iye zvino tingati vane monoclonal therapy, vane Remdesivir, kouya dexamethasone yavawedzerwa. Saka tingati mishonga iyoyo iri mina ndo yavari kushandisirwa pari zvino. Uye vari kutorawo masupplements anosanganisira zinc nemavitamin supplements anobatsirawo zvakare kuti miviri wavo urambe uchibatsirikana mukurwisana necovid-19. Saka tingati munhu ari kutambirirwa zvakanyanya chaizvo chaizvo zvemhando yepamusorosoro. Kurapwa kuri kuitwa vaTrump hakusiko kunongoitwa munhu wese wese. Apa vari kutora zvese zvavanokwanisa kuti vabatsire mukuru wenyika.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano, Dr. Frank Guni, vari parunare kuWashington DC neStudio 7.
Emuno muwarare akati wana tichikuta manje akanda mangara tunamatisha edu ayiwiwi chamongo chati.
Purisa kambo kakambonetsa kanobva kumuchakabvu Andy Brown. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhasi izuva rokucherechedza mabasa evarairidzi pasi pose. Bato reMDC Alliance rinoti richaenderera mberi nesarudzo dzaro muna zvita. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wange ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.